takataura pandezvekuti musangano uyu waburitsa pachena kuti vamutungamiriri wenyika vaDonald Trump vane chaunga chevanhu vanovatsigira zvisinei nekuti vanenge vakanganisa pamutemo kana kuti vanenge vachitaura zvemanyepo zvekuti sarudzo dzakabirirwa. Vanhu vari kuratidza kuti vakamira navaTrump kunyange kuchinaya kunyange kuchipisa. Takaona kuti vaTrump kubudikidza nenhaurwa yavo kana kuti hatingati maremarks avo vakaburitsa pachena kuti chekutanga havasi kuzopatsanura bato remaRepublicans kuti vafome rimwe bato semahunga kunga hatanga tiri kunzwa. Mukutaura kudaro vaTrump vari kutotaura kuti kana paine vasingade kutevedzera utungamiri hwavo ivo vaTrump weRepublican Party ndo vachatobuda mubato remaRepublicans ivavo vanenge vasingadi kuteera vaTrump. VaTrump vademonstrate kana kuti vaburitsa zviri pachena kuti vanodiwa nevanhu veboka remaRepublicans pamwe chete nemaConservatives.
Takanzwa vaTrump vachishora mutungamiri wenyika iye zvino vaJoe Biden nematongero avo. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Mukaona mukushora kwavakaita kuna vaJoe Biden mutungamiri wenyika aripo pari zvino kuti vabvisa matongero avaTrump ekuti America First kana kuisa America pamberi vachiti ivo vaBiden vadzorera America kumashure yaakutonga iri kumashure asi America ichifanira kutonga iri pamberi. Izvi zvinhu mazwi aya hatinoziva kuti manyepo zvavo asi mazwi anotapira munzeve dzevanhu vechiRepublican vanotevedzera bato remaRepublicans.
Iyo mbiri yavaTrump yamuri kutaura iyi inosiya papi bato remaRepublican? Tichiona kuti ragara rine utungamiri hwaro hunotungamira bato asi bato raakutoonekwa sebato ravaTrump.
Mbiri yavaTrump yaburitsa bato remaRepublicans pagwara remusangano wayo yatingati yeConservative Policy. Yava mbiri yemunhu umwe chete raakuita sebato remunhu anofamba naro muhomwe sezvatinoona kune dzimwe nyika dzine utungamiriri hweumbimindoka hwezvekuti mutungamiriri anenge achiti bato iri nderangu achitodzinga vamwe kuti kana usingade kuteedzera zvandinoda inini buda musangano macho. Ndozvataakuona zvaakuita vaTrump, zvinoreva kuti vane pfungwa dzekuteedzera tsika dzebato reRepublican vachaitwa disillusioned vakabuda mubato irori. Zvokuti potse potse tichaona pava nemapato maviri emaConservative vachitadza kuwirirana navaTrump, nekuti kutonga kwavaTrump kutonga kwedemo kwehumbimbindoga. Matoona vatanga kuchikidzira vamwe kuti kana anenge asingadi kuteedzera zvavanotaura ivo anotobuda mubato, ivo vachabatsira vamwe kukambina kuti adzingwe. Tikaona zvekare kuti aimbova muteedzeri wavo vaMike Pence vakaramba kutaura pasipake apa nekuda kwaivo vaTrump. Ivo vaTrump pavanga vachitaura vakatoona kuti vakatotsoropodza aibva mutungamiriri wavo achiti mutengesi akaramba kuti vaite zvido zvavo vaTrump kuchikora mutemo kuti vaTrump vari pachigaro kunyange vakatyiwa. Saka tinoona kuti vaTrump neutungamiriri hwavo huri kutsaudzira bato remaRepublicans kubva mugwara ravo rematongero avo ejekerere akanangana nekusimbisa unhu hweAmerica. Iye zvinezvi harangova njake njake.